chiri kuitika ndechemuri kuona mapato akati wandei vakaita sana Zimbabwe vakaita sana ERC kuti vari kuedzawo nekwavanogona kudzidzisa vanhu asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva chirongwa chatiri kutanga izvino ndinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika nesuwo tichapinda mufield yatinoti intensive voter education campaign kana tangosarudzwa nemazuva mashomanana ekuti vanhu vachinyoreswa tichibva tadzidzisa vanhu tichiva tisvondo rinouya ndiamunonyoresa kwakati tichifamba tichidzidzisa vanhu tichisvondo rinouya ndiamunonyoresa kwakati muchienda nezvakati zvakati zvakati zvakati
asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba kana kuti yamuri kuti blitz muchazibudisa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyoresa kupi
nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels tanga takamirira kudziburisa nekuti takavimbisana nevemapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vemaprovinci woona rollout plan yakaitwa kumaprovinci woona kuti vari kubvumirana nayo here tisati taiburisa asi mazita ese aya aakuprovinci yega yega vaane plan yavo aiye takamirira kuti tiita musangano nemarepresentatives emapolitical parties nemamwe mastakeholders vochibvumirana provinci yega yega kuti ehe tabvumirana nemazita edu aya tabvumirana nenzvimbo dzedu idzi ndiwo matangiro atichaita ndiwo mapedzisiro atichaita tichakamirira vemapato kuti vatipe mazita evanhu vavo iwayo achasangana nevanhu vedu kuprovinci yega yega
totarisawo kuti kumamisa kunenge kune dambudziko uko rekuti vamwe vanhu kuda vanenge vasina maredhio kanawo manewspaper vangabatsirwa sei
kumamisha ndozvandambotaura izvo kuti kana tasarudzwa nesvondo rekuti taakuchienda tichatotuma vanhu vanenge vachifamba netsoka vachisvika pamisha vachisvika pamisiro pevanhu vachivaudza kuti kune urongwa hwakadai huchauya imi mozoenda svondo rinouya muchinonyoresa pati pangave pachikoro pangave paopen space pane tendi pangave padhibha pangave pai kuti muchazononyoresa pakati nepanenge paine vanhu vari kuya svondo rinouya gadzirirai zvakati nezvakati 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 takapiwawo ruzivo nevatingati maexperts kuti mukakurumidza kunovaudza vanhu vekumamisha vane zvizhinji zvavanofunga nezvavanobata mukakurumidza kuvaudza musati maakuenda vanogona kukanganwa ndosaka tiri kumirira kuti tinozoenda kwangosara svondo rimwe chete tonovadzidzisa pafezi yega yega yatinenge tichatanga kuti ini fezi inei muri kunyoreswa svondo rinouya mazuva akati akati panzvimbo dzakati zvakati zvakati vanhu vedu vaakuchera kunyoresa ava vofamba futi voenda pamberi voti ini fezi ino muchanyoreswa pakati 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 nenguva dzakati panzvimbo dzakati zvakati zvichiramba zvichingodaro kusvikira tapedza mafezi edu eshe ari mana ofour fezes.